mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 15, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retail riri kukurudzira hurumende kuti iite musangano nevakuru vemabhizimisi kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ezveupfumi. Sangano reZimbabwe Election Support Network riri kukurudzira kuti dare reparamende rivandudze mimwe mitemo yesarudzo sezvaragara richikurudzira. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kukumira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions muhurongwa hwekuratidzira pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retail vaDenford Matashu vari kukurudzira hurumende kuti iite misangano nevakuru vemabhizimisi kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ezveupfumi. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pehurumende nevamabhizimisi panyaya yemitoro yekutorerwa vanhu masendi maviri padhora roga roga, uyo wakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Zvinhu zvakaita samafuta ekubikisa, chingwa, shuga nezvimwe zviri kushayikwawo muzvitoro, mishonga inonzi iri kudhurawo zvakanyanya. Kunyange hazvo uremu hweRTGS neBond Note wati kwirei zvichienyanzaniswa nedhora rekuAmerica rinodiwa kutenga zvinhu kunze kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamutwashu akavabvunza kuti vari kumboita misangano here nehurumende.
Ndingati Confederation of Zimbabwe Retailers ichibato irimwe remamwe mapato ari kusangana nehurumende panguva dzega dzega. Ndofunga nyaya yeprice stabilization yagara iriri danho ranga richiongororwa, ranga ritori danho riri kutungamirirwa naVice President Dr. Chiwenga. Ndo vanga tichisangana navo posa apa tichitaurirana nevamwe vevalue chain vane chekuita nekugadzirwa kwezvinhu aya tinoti mabasic commodities akafanana neshuga, upfu, mafuta ekubikisa, peturu, nesimende, nemunyu nezvimwe zvakadaro. Saka tagara taati tichiita musangano wokuongorora kuona kuti ndezvinhu zvatingaite kuti maproducts iwayo, sekuti ndo anodiwa mumba yega yega asashayikwe mumba. Saka misangano yagara yanga ichiitika.
Ko dambudziko razoya papapa?
Dambudziko razongoitika nderekuti pazonzi pakuuya 2 cents per dollar tax iyaya, nepazonzi paseparate kwama account, izvozvo hatina kunge tagara pasi tichiita maconsultation. Ministry of Finance haina kunge yagara pasi nevemabhizimusi zvakadzika. Kana dai vakasangana nevakasangana navo, but tinoona sokuti pamwe vakasangana nevashoma, nekuti danho iri raive danho idanho raida kuti ringe ritange ragara vanhu vagara pasi vataurirana vaona maimplications neimpact yacho. Riri tochigadzira kamodhuro kedu kwekuti toona kuti what are the pros and cons, and then tochizochitora modhuro iyoyo tozoiendesa kunze taona kuti aiwa inoshanda kana kuti inopasa. Saka dambudziko rakaitika nderekuti number one, nyika yanga isiri competitive zvakanyanyisa. Tanga tiri mubichi rekunge tichigadzirisa nyaya yecompetitiveness. Saka isusu kuti tiparure rimwe danho rekuunza additional taxes on an already overburdened public and an already overburdened business, andione sedanho rakanaka iroro. Saka ndosaka muri kuona panguwa ino yetiku kumbiriza hurumende kuti dai ya zora simbo ya reversa matano iwayo kuitira kuti tikwanise kunge tichidzokedzana patakanga tiri kare. Kana kuri kuti iri kuenderera mberi, zvimwe zvatingakurudzira panguva inoiyi nekuda kwokuti mamanufacturers nemasuppliers vari kutatarika, vari kutadza kumita local demand, dai hurumende ikakwanisa kumbovhura hayo mabhodha yomboita kuti zvinhu zvipinde, kana zvinhu zvagadzikana, mitengo yagadzikana, zvinhu zvaakuwanikwa zvisingave zvekumhanyamhanya zvespeculation nepanic buying, zeri tochizoti todzokera hedu kumamezures edu. Uyewo zvinenge zvatipa mukana wekuti tinge tichiunganidza foreign currency inova panguva inoyi haisi kukwandirana neiri kudiwa. Production yakakwira chaizvo izvo kubva paiswa matanho iwayo muna 2016, asi pari zvine zvidambudziko riripo nderekuti nyika iri kuda mari foreign direct investment, uyewo nemamwe neimwe mari yemalines of credit yekubatsira the productive sector. Uyewo panguva iyoyo tiri kumushishiwo kunge tichikurudzira hurumende kuti ireduce spending yayo, government expenditure yakanyanya kukwira, saka tiri kuti isusu ngaireduciwe. Zvikadzikirawo zvinoreva kuti pachasara mari yakawanda inenge ichiendawo kuproductive sector.
Saka muri kutarisira riini kuita mumwe musangano navachiwenga uye makapedzisira riini kusangana navo?
Musangano watakapedzisira kuita ndofunga tine masvondo mashomanana apfuura taita musangano iwoyo. Mumwe wacho taifanira kunge takaita musi wechishanu, si wakazopostponwa kubudikidza nekuti pakanga paita maissues atakanangana nawo aya, noimba vaida kunge vachiongorora pamwe chete kumusoro ikoko. Asi tiri kusatarisirawo kuti this week tichange tichisangana navo. Asi seConfederation of Zimbabwe Retailers kuorganiza zvakare breakfast meeting iyo yatinofunga kuti ichaitwa musi wechina, iyo inenge ichiuya makurukota akasiyana-siyana kusanganisirawo nevemabhizimusi nemasectors akasiyana-siyana.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retail vaDenford Mutashu vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vachiona rumananzombe rwapindwa neZambia nokukwereta mari yakawanda kuChina, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kukurukura nyaya iyi pamadande mutande zvichiti hurumende inofanira kuchenjera kana kurega kukwereta mari kubva kuChina, nyika yavanoti yave kutora mapandi edzimwe nyika dzine zvikwereti nayo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari Gweta kuOregon vatapiwa kapurura vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe izedze nyanzvi munyaya dzezvemari nezveupfumi, saka hurumende inofanirwa kugara pasi navo ichitsvaka mazano, uye isati yakwereta inofanira kuronga kuti ichadzorera mari iyi sei. Tabata vakapurura kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Pari zvino nyaya yeChina iri kunetsera pakuti tanga tine maarrangements, tatine zvirongwa zviya zvainzi mamega deals, vakuru venyika vaifambira vachinzwa kuti vachatowa rubatsiro. Saka vanhu vanga vakangotarisira kuti rubatsiro rwuya dai tatanga kuruonawo nemaziso edu kuti zvinhu zvaakuitika. Then panguva imwe cheteyo vanhu vari kutarisawo dzimwe nyika dzakatenderedza dziri kubatsirwa sekuverengwa kwazvinongoitwa mumapepa. Nyika dzinenge ana Zambia nedzimwewo dzakadaro dzaakungochema-chema nekutadza kubhadhara zvikwereti zviya. Saka zvikwereti zviya zvinongofungidzirwa kunzi pamwe zvinenge zvaani kuya neinterest iri pamusoro, saka nyika dzotadza kuzvibhadhara. Zvinove zvinokutozokonzera nhamo kuti toti dziwande kutodarika pamangamuri, munosara maa kutochema kudarika pamangamuri. Saka zvinhu zvekuti vanhu vanofanira kungwarira izvozvo. Rubatsiro tinoda, asi ngatichenjerei makweretero nezviri kutaurwa pamapepa acho erubatsiro rwatiri kupiwa.
Kana mukatarisa dambudziko rakapinda Zambia nokukwereta kuChina, wamunoti anofanira kushorwa apa ndiani? IChina here kana kuti vatongi venyika dzinokwereta?
Vatongi venyika dziri kukwereta ndo vanoshorwa vachinzi havana ungwaru, nokuti vanomhanyira kuda kunyora magwaro ekuti nyemari ngadzuye. Votadza kuverenga ruvara rwakanyorwa nemazwi matetetete ayo ari pasai. Ndo atofanira kungwarira kuti zvikwereti zvatiri kuda izvi tinozozvibhadhara kudzokera kuma, tinozozorera sei, kuzvigadzirisa sei, nokuti ngatichenjerei kusiyira vana veremangwana redu nhamo nenyaya yezvikwereti zvatinopiwa nhasi tichifunga kuti tagadzisa zvino asi tisingazive kuti tatozvipinza muna Taisirela.
Pane zvinokwanisa kuitwa here kukontrola hurumende kuti isakwereta mari dzakawanda kana kuti inyaya inongosiyiwa iri mumaoko mehurumende?
Takakwanisa kuongorora zvinhu zvatinogadzira munyika dzedu tichikwanisa kuzvironga isusu tichitsvaga uchenjero neruzivo kuti tikwanise kugadzirisa zvinhu zvatiinazvo, anonzi pachirungu maresources. Takakwanisa kugadzirisa, tine ngoda, tine gold, tine zvicherwa, tine michero, tine miti, mafruits, tine mhuka dzesango. Zvinhu zvakawanda zvatiinazvo zvokuti takashandisa ungwari hwedu nevanhu vatinavo vari mumacolleges vanokwanisa kutibatsira kuti tisimudze zvinhu zvatinazvo tichitengesera vanhu tichitozvimirirawo pachedu. Tinokwanisa kuita zviri nani pane kupiwa zvikwereti zviya zvekuti zvinozotiremera mangwana.
Saka pari zvino munofunga kuti Zimbabwe ingazvifambisa sei? Tinoona kuti zvinhu zviri kushayikwa muzvitoro, maindastri ari kuvhara, mabhizinesi ari kunetseka. Imwi chamungayambira hurumende chii paukama hwayo neChina?
Pari zvino kana riri batiro riri kuuya, ngavatange vaverenga zvavari kupiwa zvacho kuti unonziwo wapiwa mari asi uri kuziva here kuti mangwana ndinozvidzora sei. Ngavabatane nevamwewo vanoziva munyika medu, mune vanhu vakawanda vane uchenjeri, ngavabvunze kuti naini ndo zviripo izvi, toita sei, ndo mari dzatiri kuda kupiwa, tinozodzibhadhara sei, nokuti kazhinji ruzivo rwezvinhu zviri kuitika kumusoro uku hazviwanzozivikanwa nesu vari pasi. Saka dai taizivisana kuti okay, tiri kukweretei, tinozvibhadhara sei, nenzira dzipi, hazvina udzvinyiriri mukati here pakukwereta kwatichaita nekuzozvibhadhara? Tinozozvikwanisa here? Takazivisana ipapo tobvumirana senyika tinokwanisa kuenda mberi, nokuti takakwereta takabatwa nechadzimira, mangwana tinochema nezvikwereti zvaakutipandukira.
Pakati pokukwereta kuChina nokukwereta kunana America kana kuti kunana Britain, siyano yacho iri papi apa?
Apa tikuona paine kakutya kukwereta kunyika dzinengana China, vanonzi vanokweretisa zvakanaka, asi nemuenzaniso yataonawo mudzimwe nyika dzakatenderedzawo dzinengana Zambia, vari kunzi vari kuchemawo nezvinonge zvavanombobatirwa chinzi vatadza kubhadhira zvikwereti. Ichenjedzo kwatiri kuti mangwana tingwarewo pakukwereta, hatisati tambonzwawo dzimwe nyikawo dzichinzi dzazobata chakati nekuti zvikwereti hazvina kubhadharwa. Vanhu vanokwanisa kutaurirana, asi pakukwereta napa ngatingwarire kuti anokwereta netsitsi, anokweretesa netsitsi, neanokweretesa nekuti anobva uyo achida bvatora paugere pacho ipapo, ngatingwarire ipapo kuona kuti kana zvazoipa tinobatana sei, tinowirirana sei kuti tigadzirise chikwereti. Chikwereti ngachibhadharwe, asi nzira dzekuti tizogadzirisana kana takundikana kubhadhara panguva iyoyo tinokwanisa kutaurirana here, ngationgororei ipapo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatapiwa kapurura vari parunare kuOregon muAmerica muno neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI riri kukurudzira kuti dare reparamende rivandudze mimwe mitemo yesarudzo sezvaragara richikurudzira, uye zviri kutaurwavo nevamwe vaongorori vesarudzo kubva kueuropean union nekuamerica kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina mutauro. Kurudziro iyi iri kuuya apo nyika yatarisana nesarudzo dzekutanga mudare reparamende kumtoko north kutsiva amai Mabel Chinomona, avo vakasarudzwa kuti vaite mutungamiri wedare resenate. Sarudzo dzokuvatsiva dziri kuitwa musi wa24 Mbudzi, uye pane mapato matatu akatozivisa kuti anenge achikwikwidza musarudzo idzi. Vari kukwikwidza ndiva Edison Mugoma veNCA Party, vaBoniface Mushore veMDC Alliance, uye vaRambidzai Nyabote veZANU PF. Dare rokutambira vatatu ava kana kuti nomination rakatoitwa kare na Major Street kumarondera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesni, amai Ellen Kandoro Dingani.
Isu sedonzvo redu rekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe seorganization iri independent yakazvimirira tiriku zonge tichi observa maprocess ese achaitika pabaelection iri kumutoko north. Musi wechishanu svondo rapfuura kwakaitika inonzi nomination court sitting, apo macandidates matatu, one weZANU PF, one weMCA neone weMDC Alliance vakasubmita mapepa avo zvichireva kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi. Mapepa avo vese vari vatatu akatambirwa akanga asina zvatingati zvipinganiso zvaita sa kuti vakonteste semacandidates. Saka mapepa avo akatambirwa tanga tichiobserva process iyoyo. Saka takazonyorawo statement yekutaura kuti taona zvese zvichifamba zvakanaka sevanoongorori vemaelections, uye tichikurudzira zvakare macandidates iwaya kuti vakampeine nekukurudzira veruzhinji rwekwamutoko mutoko not kuti vasapote murunyararo.
Saka zvamakaona panomination court apa zvanga zvakanaka hazvo, panga pasina mhirizhonga kana matambudziko akasangana nevari kuda kukwikwidza?
Sezvandataura panga pasina, panga pari peaceful, uye mapepa avo akatambirwa pasina zvipingamiso kana zvikonzero zvokuti anenge aine zvimwe zvisipo. Saka zvose zvakafamba zvakanaka. Saka tinofunga kuti vose vari vatatu vacharamba vari murefu vachikwikwidza, nokuti vakaratidza kuti vari interested kukontesta in that by-election.
Saka iyi ndidzo sarudzo dzekutanga kubva zvaitwa dzimwe dzatingati ma-general elections aya. Panyaya dzemitemo pane zvakawanda zvati zvachinja here kana kuti zvichiri zvimwe chete?
Pamutemo in terms of yatingati maelectoral reforms hapana zvati zvachinja. Asi tokutarisira kuti pachange paine zvakati wandei zvichachinjwa, nokuti maobservers akauyawo ekubva kune dzimwe nyika nesuwo zvakare vezesin takarekomenda a lot of my recommendations ezvinoda kugadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti paramendi itsva ichatarisa mitemo yemaelections yoita anonzi mareforms pamitemo iwayo. Itotarisira kuti mamwe maadministrative reforms zvakare atanga tichitaurawo nezvawo kumakore apfuura asina kugadziriswa paelection iyi achagadziriswa zvakare, kuti tarambe tichiita maelections anokontestwa after vamwe vachiti zvanga zvisina kumira musha. So paelection iyi yebyelection iyi ndiyo yekutanga yemunational assembly yeparliamentary, asi kwakaitwa yelocal authority yekuchimanimani masvondo apfuura. Uye zvakare tiri kuziva kuti pari kuitwa iyoyi musi mumwe chete tanga kuine ino futi yelocal authority chinenge chiitwa kuchegutu on the same day. Hatichange zvakare tichiongorora nezvayo, asi hatiri kunyanyoda kuisa simba neeffort yakanyanya ndeiyi yakati kurei yenational assembly, but the local authority zvakare iriko imwe yechipiri kuchegutu.
Mubvunzo wekupedzisira, takaonawo veEuropean Union vachiburitsa gwaro ravo rekuti sarudzo dzakafamba sei dzapfuura idzi. Ko, imi muchaburitsawo gwaro renyu rini?
Gwaro redu ratova ndingangoti close to ready. Takapedza kurinyora mazuva apfuura. Saka sezvamunoziva kuti isusu organization yedu tiri network, tine mamembers anoita iwo makumi matatu nematanhatu 36. Saka ndivo vatakatumirawo zvakare kuti vachiongorora gwaro iro ratakadrafta isu secretariat. Kana vapedza kuongorora tichagara pasi nemamembers edu towirirana kuti gwaro redu rakamira sei. Kana tawirirana ndozvatiri kutaura isu senetwork tese tiri pamwe chete kuti pave neownership yegwaro iroro, tinobva tadiseminata. Saka ndinovimba kuti svondo rino ratatanga nhasi change tichipedza maprocess ese andataura aya tichibva tadiseminata kupublic nekumajournalisti semi svondo irori rino risati rapera. Saka tarisirai gwaro redu irori before this end of this week.
Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muzesni, amai Ellen Kandoro Dingani, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti zvichashanda zvakasimba kuitira kuti zviwane mari inozoshandiswa mukuviga mumwe wavo kumusha mushure mokwinga afira muBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Donzo iri rakasimbiswa nekumba kwesangano rinonzi Ozimbozi Botswana muna Chivabvu gore rakapera. Vanhu vari musangano iri vazhinji vavo vari vashandi vemudzimba nevanorarama nechamuka inyama. Vanobvisa mari inoita mapula makumi maviri pamwedzi nechinangwa chokuda kubatsirwa panguva yerufu. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano iri Muzvare Priti Ganyani vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvakaita urongwa uhu kuitira kuti zvisave chiseko cheBotswana.
Asi nerudo rwokuti tiri maZimbabwe tese tinofangwa kubatsirana, vaidei vachizotarisawo kuti vanhu ava vari kubatsira haisi hama yavo. Saka tinokumbirawo kuti kana vaona paita umo munhu abatsira, kana gurupu rabatsira, kana vanhu vabatsira, ngavatarisewo kuti rubatsiro ruri kuitwa. Hapana anenge achiwana mari pazviri, pamwe tichitoburisawo mari dzedu muhomwe dzedu tichida kubatsira. Saka ngavativhurirewo nzira, ndatenda.
Mashoko aMuzvare Ganyani anotsinirwa nasachigaro wesangano iri vaJoffrey Manyika, avo vanoti hakuchina chizvarwa cheZimbabwe chichavigwa muBotswana.
Donzo redu isusu ndiri kuti muZimbabwe wese akafanira kuti anochengetedzwa nekunoona hama dzake, nekunoonekwa kuonekana nehama dzake kekupedzesera. Saka naizvozvo takatomira zvechokwadi zvine simba, zvechokwadi tine chivimbiso chekuti wese abatani nesu, kana kuti atinobatana anobatana nesu pamwe chete, kunyange zvikanzi zvavo mazvinengei haana kufanira kunge achivigwa muBotswana. Tichaedza nepatinogona kuti anga achinosvitswa kwaanofanira kunge achinoratidzwa.
Munyori mukuru wesangano iri amai Ana Makahamadze vanoti mabasa abatwa nesangano iri munguva pfupi pfupi anoyevedza.
Hatina kuremeredzwa because kwatinobva kwakashoreka, but tinotenda sisipopo founder of this group akaita kuti tive nechiremerero. Takwanisawo kunowigirwa kumusha wedha uri murombo kana une vabereki vakapfuma. Chakuwa unechiremera wedha wanga achishora kana kudii, asi kumusha tinoendeswa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaMorgan Shumba vanoti sangano ravo riri kuburitsa pachena kuti zvarwa zveZimbabwe zvanga zvichisina chiremera muupenyu nemurufu.
Inini somo ndakagara muno kwenguva refu ndikazombobuda, saka ndakazviona dai pane vamwe vaimbofa muno mukudhara. Taitambudzika ishwa kuembasi taikuenda, hatina help karubatsiro rwataiwana, asi taitomira pachedu kuti tione kuti munhu aenda sei. Ndoranga ramwe takatozomuitisa netrain kuti aende kurumbo uku. Rubatsiro chairwo tairushaya nekuti vazhinji vanofira munomu hatinatambudzika, vanenge vasina mapepa. Saka iri gurupu iri rasisipopo iri Ozimbozi iri, pandakadzoka ndikanzwa nezvaro papane ndufu mbiri kuchiwesi nokutokweni, ndikaona kuti zvavari kuita zvakanaka zvinotibvisa mukusekwa. Saka izvozvo ndangupa simba kodzero yekurudziro yekuti zvavaita izvi zvichapa kuti tionekwe kuti tiri vanhu. Saka zvimwe zvese zvinozouya, asi so far tava vanhu kutogona kuzvitakura padambudziko redu.
Imwe nengwe sangano iri vaDaniel Maida, avo vane makore makumi mana nematatu, vanoti sangano ravo riri kuzadzikisa donzo raro sezvo rakakwanisa kubatsira chimwe chizvarwa cheZimbabwe kuti chinovigwa kumusha mazuva mashoma apfuura.
Saka the purpose of this group toda kuti embassy recognize kuti despite what they do vanhu vane njere dzekuti we just need recognition. This is not a profit making organization, it's just an organization yavanhu vakarongeka varoda kuratidza vari pamberi pavo kuti despite kuva kumashureka ivo vane pfungwa nemabatiro atinoitwa.
Kuumbwa kwesangano iri kuchaita kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoradzikwa munyika iyi nehurumende yeBotswana hudzikire. Botswana inoti mari inosvika mazana matatu ezviuru zvamapula yanga ichishandiswa mukuvigwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvaifira munyika iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHaburoni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kumira nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions muhurongwa hwekuratidzira pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika, zvisinei kuti mapurisa achavabvumidza here kana kwete. Izvi zvakabuda mumusangano weNational Executive Committee wakaitwa neMDC neZuro. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vazivisavo kuti bato ravo riri kuenderera mberi nokuungana vachipemberera kukunda kwavanoti vakaita musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zilinga weStudio 7 abata vamafume kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu mai vedu munoziva tiri mwana kuZCTU. Mai kana kwamai kukaitwa humwe, vana vanoindavo ikoko. Hatingasii mai vachirova ndima vari vega. Ndokwatakabva. Choro mwana wakura zvakadini, mai vakadana vakataridzirika kuti vari kushungurudzika, newewo unoshungurudzikawo. Saka isusu sebato rinotungamirwa navachamisa, taona zvakafanira kuti tinge tichibatana neZCTU. Kuvashandi ndokwatakabva, vashandi ndo vari kushungurudzwa nehurumende iyi, vangava muchisoja, vangava muprivate sector, vangava papi, vabatwa panorwadza nekutadza kutonga kwavamunangagwa.
Zvinopati pava neurongwa here hwatovapo hwemazuva angadaro akatotarwa kuti zvichafamba sei?
Aiwa, mazuva tichanzwa kwavari pavanenge vadaidzira nhume, tonge tiripowo tichiitira kuti tinge tichibetseredza. National Executive yedu yakakurudzira vamembers edu kuti vange vachibetsera veZCTU kumatirina mana enyika kwavanenge vari. Chada mwana mai, chadanirwawo vana, tichifamba takadaro.
Musi wa27 October tiri kunzwawo kuti ndopa maronga kuti muzoita mhemberero yemusangano uye kupembererawo vachamisa musarudzo vachiita sokugadzwa. Hamene kuti mungapa bate muchiti chiipapo?
Tiri kuti isusu tichaita musi wa27 ndo patichaita mafidlongo, kufara kwakanakisisa nekukunda kwatakaita musarudzo, nekukunda kwatakaita mumaguta, nekukunda kwatakaita kusineti, nekukunda kwatakaita paupuresidendi. Tichange tichifara neruzhinji rweZimbabwe tiri paganzura. Chiri kutishungurudza ndechekuti hurumende yanga ichishandisa kolera kutirambidza kusangana, asi iko zvino tiri kuona vamunangagwa vari kufamba mumayunivhesiti vachibvuta madhigirii, vachibvuta madoctorate payunivhesiti yega yega, vachiunganidza vanhu vazhi, achingoripo mabiko ekuti instead yokuti vagadze vana vava kukora madhigirii sehoa, vachingomatora kwese kwese kwavafamba. Zvino tiri kuona kuti kana vachikwanisa kuunganidzika muHarare, vachiunganidza vanhu tekerere pasi rese, isusu mabiko edu emusi wa27 anofanirwa kuenderera mberi, anofanirwa kunge achienderera mberi, nekuti hakuna chatakanzwa chakabata chirwere pakaunganidza ava vari kuzvipa madhigirii enhando, vari kuzvipa madhigirii emumhepo.
Zvino vamafume mapurisa zvaakamborambidza kudai, vakauyazve vakati hazvigoni kuti muenderere mberi, muchazvimisa sei?
Ndo zvatakatarisira, vari kuzviti vari kuita kutonga kwakasiyana kwevaivapo, asi tiri kuona kuti kutonga kwavo kwakangoda kufanana. Ivo vari kuungana vachizipa madhigirii, isusu voramba kuti tiungane tichipemberera pati yedu, tiungane tichipemberera kukunda kwedu. Asi ndiozvi vanoti kwanza, aiwa, toda kurecognize opposition. Zvoreva kuti vari kunyepa, vari kunyepera nyika yose. Haungarambidzi vanhu kuungana iwe uchiti toda kuvarecognize.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retail riri kukurudzira hurumende kuti iite misangano nevakuri vemabhizimisi kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ezveupfumi. Sangano reZimbabwe Election Support Network riri kukurudzira kuti dare reparamende rivandudze mimwe mitemo yesarudzo sezvagara richikurudzira. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kumira nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions murongwa hwekutarira pamusoro pekuoma kwaita zvino munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.